Pastor Ngoni Gweke, besangano reChrist Embassy vati, vatendi vekereke yavo, mudunhu rose remasvingo, vanenge vakaungana pamasvingo Sports Club, kutanga mangwana, kuti varangarire kumazuva akatambudzwa mwanakomana waMwari.
Saka tinofara nezvakaitirwa nenyika yedu yeZimbabwe, kuti government yakatibvumidza kuti tive nekuungana, izvozvo sesu tiri kusangana paSports Club, machurches ose eChrist Embassy. Tichipemberera nokuroverwa kumwanakomana waMwari Christ Jesu, tirangarira kuchitiko ichi nezvaatakaitirwa naMwari kuti tive tinosangana tine toparidza shoko raMwari tichiudzana pamusoro peukuru hwaMwari nerudo rwatakaitirwa naMwari. Saka zvinhu zvandinofara zvekuti masingo provhinzi yose tine tiri pamwe chete takaungana kutanga mangwana from 2 o'clock.
Vamwe vanoti denda recovid-19 rakavasvinisa kwemakore maviri apfuura. Avakatadza kupembera zororo iri nevamwe sezvo mutemo welockdown waisavabvumidza kuungana. Mumwe mutendi wekuclipsa mumasvingo vanoreti Muchongwe vati gore rino vanotenda Mwari kuti denda recovid rakadzikira nekudaro vanokwanisa kuungana nevamwe vachinamata pazororo iri.
Isusu sevatendi tikufara zvikuru nekuditswa kwakaitwa marestrictions. Vazhinji vanodzoserwa kuushe hwaMwari panguva yeEaster nekuti ndiyo nguva yechirangariro panenge pachirangarirwa kutengerwa kwatakaitwa ruponeso naKristu. Saka taitonetseka zvikuru tichiona kuti vazhinji vaakuitira muzvinhu zvavo nemhaka yekuti hatina nguva yekuungana.
Makereke mazhinji munyika anoungana achinamata nekurangarira kutambudzwa kwakaitwa mwana waMwari vari pamwe chete. Pasvingo vatendi vekereke yeZion Christian Church kana kuti ZCC venyika yose vanoungana pambungo Eastern apo vanonamata naBishop wavo vanhemiya Mutendi. Pambungo panoungana vanhu vanodarika zviuru 50 zvevatendi veZCC vamwe vachitobva munyika dzinopoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa neBotswana. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr Kenneth Mutata vativo vari kufara nekukwanisa kuungana kwevatendi panguva yeEaster.
Vanhu vazhinji vanga vachinetseka nenyaya dzeCovid makore maviri apfuura, saka vazhinji vanga vasina kuonana, vamwe vari kuonana kekutanga pakuungana kwakadai. Tinoziva kuti denda reCovid richiriko, asi ivavo vanhu pavachaungana zvakakosha, pavanenge vachirangarira nguva yakakosha kudai, kuti tirangarire kuti kufa nekumuka kwaJesu Kristu kunotirangaridza kuti madambudziko atakatarisana nawo haasiwo ekupedzisira. Tinotarisa zuva rekumuka kuti tigova netariro, kuti tisarasa mwoyo kana takatarisana nezvinotishungurudza.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vativo vachasangana nemamwe masangano nemapazi ehurumende kuona kuti vanhu vafamba zvakanaka munguva yezororo reEaster.
Sangano redu rePassenger Association of Zimbabwe richasinge richishanda zvakaomarara apo rinenge riri munzvimbo dzakasiyana siyana richiongorora zvese zviri kuitika, pangava pamugwagwa, pangava pazviteshi, kuona kuti kodzero dzevanhu dzaachengetedzwa, uye zvakare chichazenge chichishandawo nemapurisawo pane zvatinenge tichiona tichivazivisawo zvinoda kugadziriswa.
Gore rapera kunyange vanhu vainzi vagare muzimba nekuda kwechirwere checovid-19, sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu 31 vakafa munjodzi dzemugwagwa, 450 kana kuti 459 dzakaitika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godson Timba.